Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 19 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika, asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vayamasoni Munangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Campaign igotanga nemutsindo.
Bato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinokundikana kuparura manifesto yaro muHarare, richiti nhengo dzaro dzatyisidzirwa nevechidiki vebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Prince Harry vekuBritain vanochata namuzvare Meghan Markle vekuAmerica. Indo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chatanga nhasi dzimwe nzvimbo mudunhu reMashonaland West dzisina magwaro ane vanhu vakanyorisa kuvhota aya, uye kuine vanhu vashoma vari kutarisa mazita avo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo zhinji dzekutarisa kuti mazita akanyorwa zvakanaka here uye kuti arimo here mugwaro revavhoti dzine matende dzanga dzisina zvinhu zvekushandisa zvinosanganisira magwaro akanyorwa. Nzvimbo dzanga dziine zvekushandisa zvose dzanga dzichivhakachirwa nevanhu vashoma pane vari kutarisirwa. Munhu wese anosungirwa kuti atarise kuti zita rake rakanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota iri. Dzimwe nzvimbo mudunhu reMakonde dzanga dzisati dzavhurwa pasvika nguva dzemasikati sezvo vashandi veZEC vanga vasati vasvika. Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu vanoti dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzavhura nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa pamwe nemafuta edzimotokari ayo ari kushayikwa munyika yose.
Asi tine machallenges etransport atakasangana nawo as a province. CMED has had faced a lot of challenges in mobilizing mota dzakakwana. Asi despite machallenges waya takaedza nepatinokwanisa napo kuti vanhu vakwanise kunge vari paground nhasi uno musi wa 19. Mamwe masenda anogona kunge adeploy nhasi kureva kuti zvivari kusvika. Masupervisor ari kuwana mota ari kubva atira nemaitiro yese iya kuti vanhu vakwanise kunozotanga basa ravo zvakanaka. Saka ndingangoti pari zvino vanhu vese vave paground basa redu rakufanira kuchitanga zvakanaka. Saka tiri kuti izvozvo zvamboti dzosera kumashure kuti vanhu vedu vaende paground.
Vanhu vanoti chirongwa chavari kuita hachisi chekutarisa mazita evanhu vakanyoresa kuvhota chete, asi kuti mazita iwayo akanyorwa zvakanaka here. Vanhu vanoti vanhu vanofanirwa kutora mukana uyu kuti vanyoresewo kuvhota kana vachinge vasati, uye kuti vachashayiwa mazita avo vane mukana wekunyoresa zvakare.
Inspection exercise ndo mukana watiri kupa kune vose vakaregister kuti vakwanise kuya kuzoona kuti mazita avo arimo here muvoters roll, uyezve kana arimo akanyorwa zvakanaka here. Then kune vaya vakaregister vachashayikwa muvoters roll irori for various reasons.
Vanhu vakanyoresa kuvhota kune dzimwe nzvimbo vanokwanisawo kuchinja kwekuvhotera muchirongwa chiri kuitwa ichi. VaPercy Nyamandwe mumwe weavo vashanyira nzvimbo dzeZEC vachida kuchinja kwekuvhotera.
Takareza tiri pabasa, saka takachinja basa takuya kunoko, harichagareko kwa kasilipi kavakarasika saka vati unoregister futi unoregister pamanyama saka vangoti tiende muregister futi pachi pamanyama ne proof of resident saka vasezeyo iri bozva hapana chakaipa chandaona.
Vamwe vanokwanisawo kuona kuti vakanyoresa kuvhota here vachishandisa nhare mbozha dzavo. Munhu anokwanisa kufona *265# obva aisa nhamba dzake dzechitupa ozoisa gore rekuzvarwa. Zekinoti panzvimbo dzose dzakavhurwa muwadhi yega yega munenge muine nzvimbo imwe chete inokwanisa kuti vanhu vanyorese kuvhota sezvo pasiri pose panzvimbo dzakavhurwa pari kunyoreswa. Chirongwa chekutarisa kuti mazita akanyorwa here mugwaro remazita evanhu vakanyoresa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa29 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, kumasvingo chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti ichi chinonzi hachinawo kutanga sezvanga zvakatarisirwa sezvo ZEC yakundikana kuwanisa zvekushandisa mune dzimwe nzvimbo paine nguva. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iye.
Mudhorobha remasvingo, dzimwe nzvimbo dzanonoka kuvhurwa. Mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanonoka kuendeswa neZEC. Apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe, zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuwadhiri mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambononoka kutanga.
Inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo, but patanga process painge ichifanira kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa, zvichiratidza kuti zvasina kunyatsa kurongeka.
Asi vamwe vakaita sava Crispin Mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazingatombobviri zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo. Mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimo. Ndangomirira kungoti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota panditovhotera pandiroda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanoti chirongwa ichi chatanga chakanoita nekuti vashandi vezeki vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari zvichitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. Zeki yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yanokudzikisa mari kubva $30 kusvika $20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZEC mumasvingo vaZEC Spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chigumba vanovesa zvigaro weZEC vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichi chatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 chivabvu asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa. Vazhinji vachatidza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza momo yevatsigiri vebato ravo vaungana munhandare yeSakubva kwaMutare kuti vachatara zuva richaitwa sarudzo mumasvondo maviri ari kutevera kana kuti mukupera kwemwedzi uno. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vanoti vachazouya zvakare kwaMutare mumasvondo mashoma anotevera kuzokambena mushure mekunge vatara zuva richazoitwa sarudzo.
Pakupera kwomwedzi unoyu tichange tichiita proclamation yokuti munyika muno muchava nemaelections. Kuta kampeni igotanga nemutsindo panguva iyoyo, tozouya kuno kuManicaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndiva nani munyika zvobuda pachena
vanotaura
mazvonaka
vanoti vanhu vanosungirwa kuramba vakabatana pasina kuita mirizhonga uye kubatana sezvavakaita pakabva Robert Mugabe pachigaro vachiramba vakaita runyararo kudzamara sarudzo dzapera uye narini sevana vamwe chete veZimbabwe.
Ndori nofana kutitungamirira zvido zvevanhu ndozvatinofana kuchenjera kuchengetedza nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokutenda zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yatatakarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda ini 1 minute yamanzwa makawanda kudai. Ndinokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections in 2 weeks time tichauya kuno zvakare takukambena kuti umwe naumwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake, Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yekuziva kuti takabva kupi, tiri papi, tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wakuvhota ndichakuudzai kuti ndirini.
Mutungamiriri weZANU PF ava vanoti kushandura zita rekamba yemagamba ye3 Brigade Barracks vachipa rimwe zita kucherechedza rimwe remagamba akarwira rusununguko rweZimbabwe uye kuvapa ruremekedzo rwakakwana kuitira vana vemangwana kuti vazoziva nhoroondo yenyika. Vanoti izvi zvinotevera kupiwa zita kwedzimwe nzvimbo dzinosanganisira KG6 iyo yave kunzi Josiah Magama Tongogara uye Zimbabwe Defence College yave kunzi Yason Ziyapapa Moyo.
Kuzoremekedza ku3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Herbert Tepo Barracks, kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuya zvetese taenda vachayeuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Tepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi chiripo ndechekuti tazozviita. Takaita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare, yainzi King George 6 kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tongogara angari mukuru wedu muhondo.
Vamunangagwa vanoti vashandi vehurumende havafanirwi kuramwa mabasa nhando sezvakaitwa navana mukoti apo hurukuro dzichiri kufambira mberi dzekuwedzerwa mari. Vanoti kuita kwemanesi kwakapa kuti vakawanda vafe, izvo zvaisafanirwa kuitika. Vatsigiri veZANU PF vanosanganisira vaIvan Mbengo vange vari pamusangano uyu vanoti vanofara nemashoko emutungamiriri wavo sezvo achiyananisa nyika yose.
Masoko atarwa nemutungamiriri wenyika masoko akanaka ekukurudzira rudo nekuramba kuvengana nekuramba mhirizhonga uyezve nemasoko iwe kuti tiri kuda kuti tirambe takayanana kwete munyika ino chete asi nesadhaki neinternational community.
Mumwe mutsigiri weZANU PF Muzvare Rebecca Chiutsi uyo angari musakubva nhasi anoti afara nemashoko avamunangagwa sezvo achipa hwaro hwamangwana uye netariro kuvazhinji kunyanya mashoko ekubatana avataura.
Mashoko aidhi munangwaga taona aine chiedza noupenyu hwedu, taona zviri zviro zvichatisumudza mangwana.
Mumwe wevatevedzeri vamunangagwa retired general Constantino Chiwenga vachitaurawo nhasi vakurudzira ruzhinji kuti rikuvhotera vamunangagwa neZANU PF sezvo vaine muono wakanaka wenyika kupfuura mamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZANU PF mudunhu reManicaland vaMike Madiro vachivhura musangano uyu vaudza veruzhinji kunyanya nhengo dzeZANU PF dzine nyunyuto nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari kuti nhasi range risiri zuva rezvichemo izvo zvisina kunyanya kufadza vane nhunha dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loeda Moyo.
Ba Batore MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi ratadza kuparura gwaro raro rekutsvagisa rutsigiro musarudzo dzegore rino muHarare kana kuti manifesto richiti nhengo nevatsigiri varo vadzivirwa kana kutyisidzirwa kupinda musangano wekuita izvi nevechidiki vebatore MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa veVanguard. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo ine zita rekuti Building an Economy to Support Economic Transformation kana kuti BEST wange uchifanira kuitwa kuNelson Mandela Hall muHarare Showgrounds. Asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana, uye munyori mukuru webato iri vaNixon Nyikadzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vavhundusirwa kana kurohwa.
Zvatoitika nhasi nezvati kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bvongamupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato rokuzvitonga kuzere reMDCT.
Pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma, uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi. Vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu. Munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Lynette Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDanford Ngadzihore munyori mubazi revechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwaro revavhoti, pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vangadzihore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndorasonge vava vanhu vashaya pokuguma, vayo vanhu vatsvaga vanhu makonsesheni vakavashaya. Vanhu vaangoteri munhu, vanhu vaangoteri munhu asina pundutso, vanhu vaateri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayouth eHarare hakuna kana muyouth 1 achidzira Mike Kupe. Mayouth eHarare mayouth vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato ravo reNational People's Party nhasi vaparurawo gwaro rehwaro hwavachatevedzera mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
PRC chitima cherusununguko ngaiende ngaiende.
Vachitaura pakuparura kwavaita gwaro ravachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu reMashonaland Central nhasi, amai Mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wePeople's Rainbow Coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika.
Isu sePRC mubhuku rerafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaitwe paward level. Atidi budiriro inonzi ichaitwa Harare. Isu vekuno kwada tito Mount Owen West Constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare. Vana vedu mufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona. Madzimai edu musavaone vakadai. Vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo. Tiri kuda kuti chimiro chemunhukadzi, chimiro chemunhurume, chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo.
Vatiwo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru. Tiende kunovhota tivhotera chinhu chimwa chete. Tione kubvisa mhungu mugumbeze iyi. Yanetsa. Yanetsa.
Amai mujuru. Vatiwo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kuziva chokwadi chekuti vaEmerson Mnangagwa avo vave mutungamiriri wenyika ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo, kwete zvavakadzingirwa muZANU-PF vachinzi vaironga kupandukira vaMugabe.
Vakazondisheedza vaMugabe, vakandiudza mvanga makomwe dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watendererwa vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro. Zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro? Aha, ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014. Handiti ndakakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata. I'm going to kneel and pray for that day. So I prayed. Saka zvokunzi mai mujuru vakadzoka kuZANU, uko kune madzeketembwe uko. Uko kune madzabidi uko. Uko hakugarike uko. Isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana nawo mapendekete. Takati zvatinoda isu ngazvinge zvina Mwari mukati. Zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera Zimbabwe mberi. Hona itadarikwa nyangwe neMalawi, nyangwe neZambia neMozambiki and zvichirevei.
Zvichakadai, amai mujuru vati ruzhinji rweZimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hweZANU-PF vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa. Hapana chichakwaniswa kuitwa neZANU-PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kuDotito. Ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavelas Mhlanga nyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Zita rangu ndinaitwa Pastor Abigail Magwenzi, ndiri founder and president
of Rokuza Red Business Hub.
Mataura imi kuti munoita zvekereke. Zvakazofamba sei kuti mupinde mune zvemabhizimisi?
Mwari vakandituma, ndakatanga ndiri ku business woman marketplace. Ndikatoita Zimbabwe National Chamber of Commerce Business Woman of the Year. Kwakundidana Mwari, kwakundisa ku Bible School ndakuita mufundi, ndakuita mufundisi kuZayoji. Ndokanaka ndichipasta full time. Iko zvino manje Mwari vanditendera kuti ndidzokere back ku marketplace. Ende tirikuona madzimai ari kuuya nehuwandu hwavo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tine ma sectors akatowanda tiri kucover semadzimai. Tine agri business, minerals and mining, tourism, beauty, fashion. Tineri health, tini pakango siyana siyana wakato 15, atiri kujira na kutimuni wa mkazi asimukiri.
Saka vanenge vachida kushanda nemi, vano kuona ikupi?
Isu tiri mo mutown, pa charge office, pa 3 South Avenue, kona Ines Terrace, mu second floor, pa old customs house. Yopi pane office yedu, yopi tino trainera jime, chunga tinenga kunze. Susu da uto tiri wese wa mudzimai, kana ari disabled, ave ari munu, ano kwikwi zaone vamu. Saka chumecha kaita manje nechekuti mazelazi sati isusu semadzimai ndisinoshandisa zvinhu izvi isusu tikagadzira company yakugadzira madetergents iwayo ekutoisa mashops anonzi ma 8B's dishwasher 8B's fabric softener 8B's Terry green bar rinenge richinzi 8B's zvakasiyana siyana ma tile cleaner ma pine gel detergent yese wangangofunga inoshandiswa nemunhu wemukadzi ndiye atinenge tichidila nayo zvese izvozvo zvinenge zviripo ma engine cleaner tinenge tichigadzira mashampoo tinenge tichigadzira isusu tichiisa mumashops. Saka tiri kuti isusu we are a brand with a burden. Ndo pay offline yedu. Nekuti une choice semunhu wemukadzi kuti ndotenga chii chandinoshandisa mumba mangu. Because ukatenga product yedu yema 8B's, zvinoreva kuti watituma kunobatsira mukadzi ari kubhinga, ari kukwesha hari yake nedota nemahuswa. Ushatituma kuti tinomutraina ikoko kuti ave business woman ikoko, agadzire madrinks emucommunity iyoyo. Maflavored drinks sekwenisa vana kuchikoro agadzire kana mahewu anopackageka tinenge takuenda nema 8B's tinenge takuenda nema skills kugadzira makendo kugadzira floor polish kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti zvishandiswe shoe polish yeso iyoyo tinenge tichigadzirisa tichagadzirisa madzimai zvinhu zvinenge matomato sauce tichitraina munhu wemudzimai kuti ainacho chiri maari chaari kunzwa kuti anoda kuita kana riri dovi ngarikwikwidze riendewo musupermarket saka tinovadzidzisa zvese izvozvo saka isusu tiri kuti urongwa uhu nemadzimai ari kumira nechirongwa ichi ari kuzvipira kuti isusu toda kusumudza mumwe mudzimai saka toda kuti madzimai ese emuzimbabwe mavanogara imomo vema 8B's vave mabusiness people achitoita something chaanokonzeresa kumaruva uko tinoticha maunderground oven tovaratidza kuti unoita sei underground oven tinovaticha underground sirichi nekuti unoita sei kuti mvura yako irambe ichitonhorora iri pasi. Saka hapana watinoda kusiya. Toda kuti titore mudzimai wese kugadzira mukaka wakakora unotengeseka unopackageka uri kumusha. Iko zvinoka world yese yangobatanidzwa nefoni iri munhu ane smartphone kumusha atopinda musaizi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namuzvare Meghan Markle vekuAmerica razosvika apo vaviri ava varorana nhasi mugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Prince Charles, baba waPrince Harry, ndovafamba nesvitsa vachinoipereka kumurume wayo. Meghan, uyo anove chizvarwa cheAmerica, aimboitawo zvemitambo yemafirimu uye atenda kuti baba vake vange vasingakwanisi kuvepo pamuchato wake nekuda kweutano hwavo husina kumira zvakanaka. Zviuru zvevanhu zvaungana muguta iri apo zvanga zvichipa makomborero azvo uyewo nekuedzawo kuona vachati ava. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chirongwa chekuongorora mazita mugwaro revavhoti chinotanga mumatunhu ose emunyika asi chichinzi chanonoka kutanga mune dzimwe nzvimbo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachazivisa zuva resarudzo mukati memasvondo maviri anotevera kana kuti kupera kwemwedzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gives Dube.
Soku isikati.